vanotema munomuamerica vangwasina that representation yaangwaichida fomaprograms mukanyatsotarisa kuti vanotema vakawanda vanosungwa there's high incarceration rate irimo. President Trump akapinda vakaisa mutemo inobatsira kuti vanhu vatema vari mujeri vakasungirwa zvisirizvo vakawanisa vachibuda nebhiro avakaisa, and also kuti zvikoro zvevanhu vatema mahistorically black colleges awane funding, because each and every year maschools yaaenda kugovernment achikumbira mari. But President Trump akapinda akati aiwa hazvifani zvakadaro. So each for the next 15 to 20 years my historically black colleges anopiwa $250 million vasina kukumbira to help them fund my programs avo vachena mberi nekudzidzisa vanhu. And also kuti President Trump has been the most pro-life president vachiexposa kuti upenyu hwakakosha pane vana, because vamwe vedu madhemocrats vanosupporta abortion at any level.
Tombotarisa kuti pane judge vatsva vawanikwa ivo vachisarudzwa, judge Amy Barrett, munoona sei izvi?
Judge Amy zvakamirira ndinozvisupport, because vanounza voice yevanhu vangasingakwanisi kutaura, because mukaona kuti zvinhu zvakawanda zvaitwa neSupreme Court zvaisa favor vanhu vari pro-life. Iyo judge Amy anopinda vakamirira vanhu vakadaro and vachirepresenta maamericans, kunze kuti court system yedu it won't be one-sided, inenge yabhalanza kuti hatikwanise kuti mutemo inongopushwa through isina kumirira vanhu.
Saka pari zvino imi muri kuti muchavhota riini pamaelections aya?
Akuvhota chavhotwa musi wa3 makuseni, nekuti ndozuva rakanzi ndo rekuvhota. Saka tinoda kumuona kuti zvakamira sei maearly voting aya nekubatsira vanhu kana vanovhota, then is tozovhota musi wekupedzisira.
Munoona vaTrump vachikunda here musarudzo iyi?
Handikuona vachikunda, nekuti vanhu vatema vakawanda vakumuka vachiquestiona kuti why zvakadai.